This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uyu musi wemugovera kurume 26, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zvitaura income tax yavasevenzi.
Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rinoona nezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema richinyunyuta nenyaya yekuda kuvharwa kwemamwe makambani musi wa1 kubvumbi.
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakanzwa kasukuwere ndopatakapedzira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achiexplaina kuti takamira sei.
Munyaya dzatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuenda kuchingwizi kumasvingo uko vagari veko vanoti hurumende yavakanganwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU ranyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kwehupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao richinyunyuta nezvemashoko avo ekuti dare remakurukota rakatenderana kuti makambani anenge asina kupa hurumende urongwa hwekuendesa upfumi kuvatema avharwe. Pasi pemutemo wekuendesa upfumi kuvatema, makambani ose evachena kana kuti vekunze anofanira kupa vatema vemunyika zvikamu 51 kubva muzana. Vazhuwao vakati izvi zvikasaitwa kusvika panosvika musi wa1 kubvumbi, makambani anenge asina kuita izvi achavharwa nekutorerwa marezinesi. Mukuzeya nyaya iyi, tabata mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko.
Zvinonzwisa tsitsi kuti iko bato rakanga richikambena pamaelections richiti hanzi rinoda kucreata 2.2 million jobs ndo raakuti hanzi makambani ngaavharwa. Saka they are going against campaign nengirikiri yavo. Asi zvatakaita nzwikudizvo takavanyorera community Zhuwao tichivataura kuti aiwa zvamaakutaura handizvo. Nemhosva yekuti kuvharwa kwekambani kunoita kuti iko hurumende iruze mari. Inoruza mari kubva kupei zviri kutaura income tax yavasevenzi. Inoruza mari kubva kumasales tax ezvinhu zvinenge zvichitengeswa nokuti kambani yavharwa. Iye zvino vasevenzi vehurumende havasi kutambira, asi uri kuvhara makambani akuti abudise vanhu basa. Kuhurumende yacho ichawana kupi mari yacho yekuti vabhadhare vasevenzi? Saka takavataura kuti aiwa you are out of order, ende takavati tiri kuda kuti tisangane navo titaurirane navo. Nyaya yeindigenization haina kumboshataba, asi ngatiitei tichiziva kuti ko haizvaafekti zvimwe zviripo.
Vakapindura here tsamba yenyu?
No, vanga vasati vapindura, takavatumira nezuro. Saka weexpect kuti ko kubva musi wechipiri patinenge tavhura kuda vachareacta ipapo, asi takavatumira. Tinoimba kuti vakatiwana.
Mutedzeri wemunyori mukuru weZCTU vaGideon Shoko vari parunare muBulawayo. Nasi makristo ari kuenderera mberi nekucherechedza zuva reEaster, ukuwo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri pazororo. Kuti tinzwe zviri kuitwa nemakristu, tabata Reverend Levi Kadenge veMethodist Church.
Vamwe havatomborara, vanongonge vachingonamata vachiimba vachinzwa shoko. Kozoti neSunday mangwanani vomukira vachienda kundofarira kuti Kristu wamuka. Kunyange vari panzvimbo pavari ipapo vanogona kunge paine temberi inenge iripo kunyangwe maclassroom kana vamwe vaenda kusikoro kunyangwe mutende vonosangana imomo vachitivo Kristu wamuka vachipembera mamisha umu matakakurira isu vana mai vaimuka mangwanani vachikokorodzana mumavhiriji umu vachiti wamuka wamuka hande tinoona wamuka hande tinoona vachipembera kwazvo nemufaro mukuru vozosvika pavanosangana shoko rotaurwa ipapo vanhu tichisimudzirwa mweya vamwe vanopedza nekutora zvechirariro kana vachinge vapedza manje voronga nzendo dzavo dzokera
ko nyaya yenjodzi kaiyi mugwagwa
zvaunoziva samari kazhinji kunoita njodzi dzemumigwagwa saka minamato iri kungotumirwa kuna musiki kuti kuhuipi hwemugwagwa hungopombodzwawo vanhu vafambe zvakanaka
avo vanga vari Reverend Levi Kadenge veMethodist Church vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa tine hurukuro nava Milton Shumba mugari wekuchingwizi kumasvingo avo vakatamiswa nehurumende kubva kumahombekombe kwetokwe mukosi mushure memafashamu emvura akaitika munzvimbo iyi. Tatanga nekubvunza vashumba kuti zvinhu zvakamira sei kuchingwizi.
Situation kunoku nhau yakungotinetsa inhau yehanzara ndoyatanayo chikafu chaimbouya chesocial welfare asi yezvino hakusisina chikafu saka nzara ndo yatinetsa.
Pane chikonzero here chiri kupiwa nehurumende kuti sei isasaunze chikafu kunzvimbo kwamuriwo?
Hapana ari kumbotaura nesu. Isu kubva pakabva vakasukuwere ndo patakapedzira kuona nhumwa dzehurumende dzichiuya kwatiri. Iye zvino hatina munhu ari kumbouya achiexplaina kuti takamira sei, kuti urongwa uchazova hupi, nekuti vakasukuwere pavakauya vachitaura vachiti vamwe vachabva vamwe vachasara. Ndopega patakaona nhumwa dzehurumende dzichitaura nesu.
Saka vanhu vari kurarama nei kana muri kuti hakuna chikafu chiri kuuya ikoko?
Zviri kuitika ndezvokuti vanhu tinotongoita maricho kuendawo kumasatellites ndo vari nenzimbe vaya vanhu vatema ndo kwatiri kuinda tichindoita maricho. Vamwewo vanenge vanotorarama nekubata hove, vamwe ndokuti ndo zvinotoita kuti tirarame izvozvo. But chikurukuru kutongoti chikafu hakuna. Iye zvino tinotombotenda hedu nokuti mvura yakanaya, but yakanonoka kunaya. Saka chikafu ndo chiri kutotinetsa, chiri kutotitambudza ichocho.
Kune mvurawo here kuti mungakwanisa kuita zvemagadheni kuri kuti mvura yanaya zvakanaka?
Magadheni hakuna, hatikwanisi kuti tiite nokuti kwatiri kwacho tiri kure naRunde. Zvaitaurwa nehurumende kuti kana tichinge taenda tabviswa netokwe mukosi vatiendesa kuno kwatiri kuChingwizi, tichasangana namadiridziro. Hachisiri chokwadi nekuti tiri kure naRunde.
VaMilton Shumba mugari wekuChingwizi kumasvingo vanga vari parunare kuChingwizi kwakare.
Tete pressure now with shift ya my Instagram yeah no father my sister da father munu wese my sister doro tadira bosita father bari bosita father kana ma ancestors yeah waya
inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the dancer father mukaterera studio 7 waya
yasvika nguva yekuti tichimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwevanhukadzi kana kuti Women's Forum chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndina kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro namuzvare Ruvimbo Tsopodzi. musikana wechidiki akarodzwa iye asati abva zera. Muzvaretso podzi mumwe vevasikana vaviri vakawanikwa ivo vachitora hurumende vakaiendesa kumatare kuti pawanikwe ipo pachizopuwa mutemo unorambidza kuti vana varodzwe vasati vabva zera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu muzvare Ruvimbo Tsopodzi.
Awa nesiyo tinofara kupinda pachirongwa chenyu.
Ruvimbo, tinoona kuti uri mumwe wemadzimai vechidiki vakarodzwa vasati vabva zera. Ungatipawo nhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Alright. Akarorwa ndine makore 15. Akaitika kuti ndiroorwe nechokuti vamakonana ndine mukomana achibva kuchikoro ndobva ngotidzokera kwavanga uri. Nemukomana uyu tanga tisingadanani. Kwakubva ndatodzokera kwandandinoti ndandisina wekuti ndaitaurawo naye. Vanatete vakaedza kutaura nababa asi baba havana kuteerera. Even amwene wacho vakaedza kutaura navo asi baba havana kuteerera nekuti vanga vaine hashawo dzavo pachezvavo. Saka takatitanga kugara nemukomana iye asi mudochero panga pasina nekuti ndanga ndichiri mwana mudiki and tanga tisati tatombodanana endandisingatomude mukomana iye. Saka ndosakaita kuti ndipinde mukuroorwa ndichiri mwana mudiki.
Waenda kunogara nemukomana uyu zvakazofamba sei?
Ndakazoita nhombo after 4 months. Ndaita nhombo after 4 months. Mukomana uyu anga asingaende kubasa kuti ndidzokere kuchikoro anga asingade. Saka kugara kwacho kwangusina kunaka nekuti aindirova ainge abhuswa zvese zvafungwa kuti anokwanisa kundiita aingondiita. Kusvikira ndazoona kuti life yandiri kurarama haiziri yandaida haiziri yandiri kuda. Kusvika ndazoona nofesa baba vangu ndaudza kuti handakudzoka kumba ndopa wakazonditambira.
Pari zvino mwana aane makore mangani?
Mwana wangu ane 3 years. Mwana
tinoonazve uri umwe wevasikana vaviri vakakwanisa ivo kuenda kudare zvare pamusoro muchitimi nyika iwanikwe iyo ichipa mutongo wekuti vana vasarodzwe vachiri vadiki. Zvakafamba sei?
Takasanganawo nemukana anonzi Beatrice ave neorganization yake inonzi kwakubva angotitorawo bva tangojoina organization yake. Saka akazobatanawo neVeritas. Veritas yaona kuti vana vadiki vari kuroorwa vakanyanyisa. Veritas yangotoda vakadzivairi vanongomirira vana vasikana vanongopindawo mukoti vachitaurawo nyaya dzavo kuti mutemo uchinjwa ukaiswa kuti vanaroorwe pamakore 16 asiiswe pamakore 18 kwabva tangopindawo inini nalavenesi bva tangoonekwa tichingoendawo kukoti tibatsiridzwawo neVeritas.
Saka pari zvino unoona mutongo uyu uchizobatsira sei vamwewo vana vangangowanikwa vachizorodzwa vachiri vadiki?
Mutongo uyu unobatsira nekuti vana vadiki vanenge vasizokwanisa kuroorwa pamakore 18. Munhu anenge akuroorwa pa18 and 18 inenge wamachuwa nekuti 16 haukwanisi kusimudza mimba. 16 years inenge iri chiri mwana mudiki chaiye asiri kutomboziva kuti zviri kuenda nekuti zvichibva nekuti. At least ukaroorwa pamwe ne18 zvinenge zviri nani. Asi pamutemo wacho watakaisa tida kuti tiwane kutaura nevana vasikana kuti vazvichengetedze nekuti mukomana akangoti ada mwana musikana arara nemwana musikana ari below 18 anoita nomboramba kuti handikuroori nekuti hausati wasvika pa8. Saka chakunonyodiwa kukurudzirwa kuvana vasikana kuti aiwa mutemo waiswa zvizvirizvo zvinokuva kuti tirarai nevarume mirira nguva yako kusvika yakwana pa8 netsikisini.
Tinoonawo kuti wakadzokera kuchikoro. Imbotitsananguro kuti zviri kufamba sei pari zvino? Uri kuudzidza chii uyezve zvinhu zviri kufamba zvakanaka here?
Ya, ndakakwanisawo kubhadhirawo kuchikoro. Ndikubhadhirirwa sikifizi nemusikana anonzi Shamise Madzivire ane organization yake inonzi Holding Hands yaakatongotangawo manje manje. Saka akangonzwawo nyaya dzangu bvaabatwabatwawo nazvo nekuti ndaingoti ndinodzokera kuchikoro akudzokera kuchikoro bvaangobatwawo nazvo bvaatongoti ndinokwanisa kubhadharirwa sikifizi sakei zvinondikuta olevo yangu Oxford College ichatozonyora next year November. Zvese zviri kufamba zvakanaka everything.
Shuwiro yako ndeyei mukupeta nyaya yedu iyi?
Shuwiro yangu ndanga chida kuita law so that ndinomirirawo vamwe vana vasikana vanhukadzi vese zvinovamirirawo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Ruvimbo Tsopodzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Oh, thank you very much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda Marvelous. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu, our lives.
And
Andino kutambirai muchirongwa chedu cheupenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve tsaona dzemumigwagwa. Takanangana nezororo reEaster iro ratiri muhurukuro yedu. Tine mutungamiri wesangano Passenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliati. Tinogamuchirai nemufaro pastudio 7 vaGoliati.
Tinotenda nekutigashira.
VaGoliati, tinoona kuti nyika iri mukati mezororo reEaster. Ndonguwawo zvakare inoita matsaona akawanda emumigwagwa. Zvii zvamungaudzawo vatyairi pamwe nevanofambawo nedzimotokari nemabhazi?
Isusu sesangano Passenger Association of Zimbabwe, tinoti kuvatyairi, tinokumbira kuti vafambe zvakanaka nevabereki pazoro rino. Hatisi kuda kuti tisangane netsaona seyakabva kuitika iyi. Mazuva achangodarika. Tirikukurudzira kuti vatyairi kana vachinge vaneta ngavataure nemapasenja kuti vabereki, tichambozorora pakati, regai nimbozororaiye, handisi kuona kana kuti ndatinetei. Zvinhu zvinokurudzirwa. Tinoziva kuti vatyairi vazhinji havazi kupuhwa nguva yekuti vazorore kana vari pabasa. Vanongoramba vachingoshanda svika vaneta, havasi kuchinjwa. Tikazvindo tsvagiridzo yatakaita. Saka tiri kukurudzira kuvaridzi vemabhazi kuti ngavapewo zororo kuti vanhu vaenda kunombotorawo befu vari kumba kana vari pamugwagwa, wotsvaga anonzi relief driver anokwanisa kuzodriva kana umwe dhraivha wavo asipo. Ende tiri kukurudzira vanhu vanofamba nemichovha nemaduta vanhu kuti vapote vachirwira kodzero dzavo pamugwagwa. Kana vaona mutyairi achiita zvisina kukodzera, ngava yaripote panext roadblock kana kuti papolice station kana kufonera nhamba dzemapurisa. Ndinodayira kuti mapurisa vane makampeni avari kuita, avanenge vachipa vanhu tipepa tine mafoni namba dzavo kuti vapowo mafeedback yezviri kuitika mugwagwa. Takatopatina navo ende vari kunge vachidzidzisa vanhu nezvepamugwagwa.
Asika vaGoliati, tinonzwa kuti ivo vamuri kuti ndo vanofanira kunge vachiudzwa nevatyairi kuti ndimbozorora ndaneta, ndo vanenge vachitokurudzira pamwe nekupesvedzera mutyairi kuti anga achitsika mafuta vakasike kuenda kunoona mhuri kana kunodya mafaro nehama neshamwari?
Tingati mapasenja abvapo, tingati nedzidziso nekurudziro kumapasenja ese muZimbabwe kuti havakoshese upenyu hwavo, nekuti ivo ndivo vatinoti pachirungu mabreadwinners emhuri dzavo. Ndo vari tiri vevana nanamai nedzimwe hama. Vazive kuti upenyu hwavo hunokosha kuvana ivavo. Vazive kuti pavanenge vachifamba vanenge vakatomirirwawo kunzi mwana wangu ari kuuya, kana kuti hadzina wangu ari kuuya, kana kuti murume wangu ari kuuya kwakati. Ende tiri kuvakurudzira kuti ivo vafambewo nenguva. Saka tiri kuvakurudzira kuti vabatirewo kana mutyairi kuono kana kumusudza kuti hamutyairi zvamakuita paka emambodzora speed.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu, uye tinokutendai vaGoliati nekuwana nguva yekutaura nesu pachirongwa chedu. Onekai zvenyu vateereri.
Ndinoda kukutendai vese vateereri Studio 7.
Manga makateerera kuna vatafadzwa George Goliati, vanove mukuru wesangano Passenger Association of Zimbabwe. Muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitika muupenyu hwedu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Sangano reZCTU ronyora tsamba kugurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwao, richinyunyuta nedanho rehurumende rekuda kuvhara makambani. Vagari vekuchingwizi vanoti hurumende yavafuratira uye vave kuziya nenzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mwina Gibbs Dube munhau dzechirungu.